Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kif Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about moves by some South Africans to forcibly remove foreigners from various jobs.
And to join our discussion, you can phone us directly right now on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about planned removals of foreigners from places of work in South Africa.
Mm-hmm. And Zimbabweans and other foreigners living in South Africa say they are very worried about the move by some locals who want to remove migrants from various workplaces, claiming that most of them are working in the country without proper immigration documents.
Some angry South Africans say foreigners are grabbing their jobs and engaged in illicit activities such as selling dangerous drugs, and therefore they will block all main highways on Monday and invade workplaces where they will fish out people without proper documents.
The South African government has already deployed large numbers of state security agents in some parts of the country, with indications that such moves would turn violent in townships where foreigners have in the past been attacked by local people. There were skirmishes between locals and foreigners in Pretoria yesterday over the killing of a taxi driver.
At least 62 people were killed in 2008 and 7 others in 2015 following xenophobic attacks in South Africa. Some Zimbabweans who were affected left the country. Today, students in Nigeria picketed outside South African-owned companies, demanding that the South African government should stop any moves to eject Nigerians and other foreigners from the Southern African nation.
So, joining the conversation right now, join us on this show and tell us about, let's discuss about this issue. Please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, but I have just checked the VOA Shona Facebook platform, and we seem to be actually streaming a different stream to what we are seeing right now. So we apologize for that, and we will take corrective measures. But you can visit us on our VOA Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. But if you cannot find us there, please visit us online on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. We should be streaming live there also, Gibbs.
Yeah, kuna manje ke bavela sinyoka ukutsho kwakho. Yeah, khangela ukuthi as live streaming ngemfanelo kuma pages ethu eFacebook. Sibona ngazani sakulungisa khona lokhu. Ye, namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kule South Africa, sizokuthiwa ke ngomvulo Marvelous. Kukhanya ngazani abantu beSouth Africa babengena emsebenzini bedinga abantu abasebenza khona ngale bengela mvumo. So bathi abantu laba abala incwadi ezivunyelwa yilizwe leSouth Africa. So bangena bebadinge bangathola uGibbs esebenza, babuza isithupha, babuze konke, bathi kambe umuntu usebenza ngaphi. Kuzobuya ke sizwile ukuthi njalo bazondiswe ukuthi kulabantu abathengisa ama-drugs, izidakamizwa. So ke sibonile ke ePretoria kadongani kuloku gijimisana izolo abantu abanye sebechisa lesitolo. Kuzobuya ke eNigeria namhlanje ke bekulabantu izifundi ekade zithengisela phandle kwamakampani akwale South Africa City, bangavele bebamba ama-Nigerians bazachisa indawo lezo kumbe baxotshe bonke abantu abakhona ngale ke kule Nigeria. Kuzobuya le DRC kuna ngale nakungazane bayajinga seluli leZambia ukuthi vele like likwenze singaphumana kuyo okumangalisayo. Uhulumende weSouth Africa akakhulume ngakho lokho, singazi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke kulabanye futhi abeSouth Africa bathi akumelanga kwenzekale lokho. So kunjalo, Marvelous.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Apana pachirongwa chedu pa Live Talk pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tinoti isu nasi tiri kukurukura isu pamusoro pematambudziko ari kutarisana neavo vanoita mabasa ekutyaira atinoti aya magonyete. Tiri kuona isu kuti munzvimbo yeSouth Africa panga paine mhirizhonga yakawanda chaizvo pamusoro peavo vazvizvarwa zveSouth Africa zviri munyika imomo zviri kunzi hanzi zviri kuenda izvo zvichishungurudza vanoita mabasa ekutyaira magonyete vachityaira varimo mu South Africa vamwe vavo vanobva kuZimbabwe vamwewo vachibva kune dzimwe nyika uye zvetanzwa kuti zvizvarwawo zvekuNigeria nasi munyika yavo yeNigeria vanga vari kuratidzirawo vari pa makambani anobva kuSouth Africa vachiratidzirawo kusafara kwavo nemabatirwo ari kuitwa vachikairi vemagonyeti vanobva kuNigeria nezvizvarwa zveNigeria zviri muSouth Africa uye zvetanga tiri kunzwa kuti nemusi weMonday kana kuti nemusi weMuvhuro pachange paine zviri kurongwa panyaya idzodzi dzemhirizhonga saka ndozvatichange tiri kutaura nhasi pachirongwa chedu uye zvetoda kutora mukana uno kuti tikumbire ruregerero kune vavo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino apasati pane live stream yedu yatanga tiri kuti tikwanise kunge tichitaura nemi tiri ipapo asi kune avo vari kutinzwa paradio pindai muchirongwa uye zvemutipo fungiro yenyu kuti munoona sei zviri kuitika izvi regai timbonzwa hurukuro yaitwa nemumwe mutori wedu wenhauwe Studio 7 nemumwe anodriver iye magonyete muSouth Africa kuti zvanga zviri kufamba sei zvii chaizvo zviri kuita regai timbonzwa kuti vatichii
zvino hazvina kumira mushe right now madrivers ose ndine vamwe vari vakatoburuka mumarori vari kutotya kuti vakutotyira upenyu hwavo kuti mafamilies avo achazorarama sei nekuti varume ava veATDF ava veorganization inoitwa ATDF vari kuterrorize vanhu I think mukanyatsotarisa mudictionary chaimo wedi rekuti terrorist ndozvarinoreva nekuti vanhu vanenge vakurarama vachitya vasingazive kuti vanozopindana nezvipi nekuti vanhu vemuno muSouth Africa vanouraya and vanhu vavari kuda kurwisana navo ka vanhu vari very peaceful isusu hatina kudzidziswa kuti munhu anourayiwa sehuku takadzidziswa kuchengetedza upenyu hwevanhu and kana tiri vatyairi tiri parodhi tinotochengetedza upenyu hwevanhu nekuti zvinhu zvatinotodhiraivha zvinhu zvinotouraya dambudziko riri kuuya mushure mekunge hurumende yeSouth Africa isiri kutombotora kana in action yatendera ATDF kuti inge ichiita zvainokwanisa kunge ichiita kuburutsa vanhu mumarori vane mapepa nekuburikidza nekusvika zvakare kumacompanies kuvaridzi vemacompanies vachiisa mitemo yavo yavanoda of which vanhu vari mumarori umu havana kungoemployiwa just to be employed just recently apa last year but one we taive tichipinda mumaque ekuti tinoita resubmit vatirenyuire mapemits edu handiti asi pari zvino izvi mapemits anoexpire 2021 kana hurumende ichiratidza kuti iri behind this inofanirwa kuti inge ichiita se ichiregera vanhu vaserenze kusvika 2021 end of 2021 yavakapa vanhu mapemits right now taakuitwa kunge tisiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo of which
aiwa apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mutyairi wemagonyeta anga ari kutarira iye achitaura zviri kuitika munyaya idzodzi dzekushungurudzwa kweavo vanoita mabasa ekutyaira magonyeti aanga ari kutaura iye achitaura zviri kuitika kwavari uyezve nekuti anofunga kuti honzero chii kune avo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona tinokumbira ruregerero pari zvino pasi kubuda live yatiri kuita pari zvino Gibbs.
So what was the truck driver saying?
He's basically just literally explaining what we have been introducing here, that, you know, there are some issues that people are trying to see in the South Africa. He feels that the South African government is not doing enough to actually educate the locals that the people that are driving have papers. Mm-hmm. It's not that they're illegal. They are legal drivers, and mm-hmm. they are, you know, certified to work in South Africa. So he just, you know, he's saying there needs to be a better awareness program, but it is a problem.
I can imagine having illegal drivers. How do they clear the goods?
Exactly.
You know, all those kind of things. Mm-hmm. Yeah, so okay, I was saying, manje. Kambe lubona njani ukuthi abalolu silethe balo ukuthi sizathula abantu kade sibacela lapha ukuthi babuye uhlelo umunye wabo nguDennis Juru yena ngumongameli weInternational Cross Border Traders Association usanda kwethula ke umbiko umbiko wakhe lapha awethuleyo uveza ukuthi bazaphindisela xa ukuthi kungenzakala ukuthi mbaleke kancane what this organization is saying. They're saying due to threats by South African nationals that on the 2nd of September 2019, they are embarking on an attack on foreigners or foreign national drivers. The International Cross-Border Traders Association executive have resolved that if this plan succeeds, we are going to stop all South African registered trucks, buses, and flights to cross borders to any African nation. Foreign truck drivers have working permits and good working permits in that matter in South Africa, where some are using their valid passports pending the decision by the responsible authority to either renew their passports, their permits. We know what is going on. So I think you can hear what this guy is saying.
Mm-hmm.
Basically, Njebati, in South Africa, ngakwenza kwalokhu ukuthi ke ikhahlameze abantu abachayelisa imota. Labanye abantu khona ngapho ke khona ngale kule South Africa kungani kuzawa lokuhluphana okuthize okunye okumangalisayo ikakhulu baza ukuthi kumiswe izimota zakwale South Africa eziya kwamanye amazwe, kumiswe njalo lamabhasi avele South Africa, kumiswe njalo lendiza mchina ukuthi ziphaphe kwamanye amazwe. So lokhu kukhanya zani asomdlalo Marvelous.
Aiwa, tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu ari panhare parizvino va Dennis Juru. Tino kuchingamidza ipa chirongwa.
Makasimba here Misimaze na mukoma Kip.
Aiwa, takasimba chaizvo. Mungatitsananguruwo taona maburitsa zvinyorwa. Nasi tatiri kuzviverenga pa Facebook page yenyu. Mungatitsananguruwo kuti zvinyorwa izvi ndezvei uye zvinobatsira sei vamwe vari kuita basa iro riri kutyaira.
Hongu, ndofunga munhu wese ari kuziya pane kunyanya vanogara munyika yeSouth Africa pamwe chete nehama dzavo dzavakasiya kumusha, kwetewo vamwewo vanezva vezimbabwe vane chekuita nenhau dzevana vezimbabwe vari kuziya zvekuitika kuti musi wa 2 September South Africans ari kuti iwo achange achitsonongora achibvisa achitanhaura zvizvarwa zvekunze kwenyika. Tingatarisa kuti ndezvekupi kuzimbabwe here kana ndezvekunyika ipi, asi tachizvitongatoziva here kuti vanenge vachitereya zvizvarwa zvemuafrica. Havawanzoreya varungu, havawanzoreya machina, havawanzoreya maindia, vanodherera kunyanya vanhu vatema saivo. Munhu wese ari kuziva kuti musi wa 2 vari kutanga kurwisana nemaforeign nationals. Chechipiri ndechekuti munhu wese anoziva kuti ukanzwa vadaro vanhu ivavava havawanzonesa, vanotaura chokwadi kana vachitaura nenyaya yevhiolence. Chechitatu ndechekuti ndofunga taakuenda kumaelections eSouth Africa takaona kuti ANC yaitumira mamessages kumunhu wese isingasazonzi ndiani, kusanganisira nemaforeign nationals achona vainge vatumira mamessage achona aitaura iwo kuti izvoni tichikopedza maelections tida kudzinga maforeign nationals kuti vatikriate employment kuvalocals. Saka isusu taona kuti nguva yareba zvinhu zvakadai zvichiitika kuti maforeign nationals anourayiwa, anorohwa, anochisidzirwa nguva nenguva. Hapana nyaya yakaoma seyekuti kana uchisiedza wane 50 years, wane 20 years, wane 10 years, wabereka vana vatopedzawo chikoro uri muSouth Africa, wowanikwa zvichidzi uri kuda kudzingwa pawanga wachisiedza kana kuti upenyu hwako hwava padenja. Vazhinji vakatotara misha kuZimbabwe, vakatoroora nemuSouth Africa
zvekuti havatisina mimwe dzimba dzavaina kuzvizvimbabwe kuti munhu azive takazvitangira kutsara zvinhu zvataoma sezvo zvizvarwa takatafanira zvizvarwa zvezimbabwe kuti vazive kuti vanozotangira papi saka isusu tazoti isusu zvakadaro tamboregerera nguva yakareba asi hazvirevi kuti masouth africa island iri kudenga nekuti tinoti aiwa pachazoya jesu patsva ndo pachazonodayo south africa ndo mashona mune vanhu vachoda ivavo saka tiri kuti izvoni kana vaita saizvozvo rwendo rwuro tiri kuti ingave mota yesouth africa gp north west kana chii ingave iri kumozambique kana kuzimbabwe kana kupi zvako kana kunigeria kana kuti tichaimisa kubudikidza nenhengo dzedu kana kuti newese angave achisapota muono wedu wekuti kana vamisa kuti maforeigners asenze tichiwa nezvemaforeigners anitori nemapepa ekusenza vane mawork permit vane zvese zvakafanira kuti vange vachisenza kana vaita saizvozvo varatidza kuti vanoregerera vana vavo vachitova mutemo vachiisa maoko mavo naizvozvo tikaitawo saizvozvo tomisa hatina kuti tinorova kana kuta senzi tikumisa zvese kana dziri ndega hadzitinese ndege vanonzwisisa sereku nguva nyorera tsamba like lastan nguva nyorera tsamba vakamisa kuendwa ndege kuzimbabwe nguva nyorera tsamba hadziende kuzimbabwe ndoko mota tinisa marori mabhazi tichazvimisa saizvozvo
aiwa tinokutendai vajuru mumbobata makadaro tine vamwe truck driver vari pano vari panhare hallo mukoma makadi yenyu
aiwa tinofara makasimba here
aiwa takasimba minoti muda kushandisa zita renyu here kana kuti munotya kuti zvinozonetsa mangwana hatina hedu ndava nazvo kana musingadi
aiwa munoshandisa henyu ndinoti varoni mabororo
ehe vamabororo saka ime munodraivha kupi muchienda kupi
isu tinodraivha tichitenderera musouth africa munzvimbo dzese tinosvika kwese maprovinces ese esouth africa uye tichibuda zvakare kuenda kumaputo
titsanangurirewo kuti zviri kufamba sei ndeapi matambudziko amuri kutarisana nawo semadraivha emagonyeti
zvinonetsa unotoshaya pekutangira nekuti pari zvino izvi vanhu vese madraivha ose ari kufamba akabatira ura mumaoko nekuti bato iri kwandiri hatingangoti kwatiri tose vatyairi tinotoritora as a terrorist organization nekuti vanhu vemuno zvambotaurwa nemutauri akachitaura kuti vakapromisa kuti vanoda kuita zvakati vanozviita ende vanozviita mapurisa avo aripo pane dambudziko rakasanganwa nemadrivers kunzvimbo inonzi Steelport iri musouth africa imo muno mapurisa akasvika panzvimbo akatodzingwa panzvimbo akanzi bvai pano vakabva asi vanhu vakapakata zvombo vakaunganidza madraivha panzvimbo imwe chete muchisango vachiita zvavanoda navo saka protection hatina rudziviriro kubva muhurumende yesouth africa asi vanhu vari kusevenza zvinhu zviri pamutemo kwete zvekuti vanhu havana mapepa iyo hurumende yesouth africa inozviziva yakapa vanhu mapepa kuti vashande zviri pamutemo matax vanhu vese vanobatirwa matax payers vose asi tikuramba tichisangana nedambudziko rakadai vamwe ndivo vanotouya vatinosevenza navo vachitokuudzai kuti muchaenda muri mumakofini ende hazvisi zvekutombofungidzira muno musouth africa vanhu vanourawa ende vaurawa hapana munhu mumwe chete waunonzwa kuti avharirwa saka isusu tikutambudzika nekuti tiri kusangana nematambudziko ekuti kuno takauya kuzoshava asi tave kusangana nerufu nekuda kwekuti takauya kuzoshanda
saka muri kuti poitwa sei tiri kunzwa kuti next week pane zvazvakarongwa panyaya iyoyiyi tiri kunzwa vajuru vari apa vari kutaurawo kuti ivo sesangano ravo vari kuda kuti vawanikewo vachimisa mota dzeivo masouth african asi imi semadraivha ari imomo musouth africa muri kuronga zvipi next week
isu tanga tichironga kuti draivha wose ari muno musouth africa anoshandira muno musouth africa ange achiburuka mumotikari mudzimotikari dzavari kushandisa vataure nevaridzi vedzimotikari kuti tinoda kuti timboratidzira kuratidza kuti zviri kuitika izvi hatisi kutenderana nazvo nekuti pari zvino zviri kuratidza kunge varidzi vemakambani ndo vakungotimiririra bedzi handi mazviona asi zvinoratidza kuti ivo vane pavanozokwanisa kusvika asi isu tinokwanisa kuti tivabatsirewo nekudzika mudzimotikari tobatsira vamwe vedu kana tiri kubatana navo sezvataurwa navajurwa kuti kwakuvhara maborders ose kusvikira hurumende yaacknowledge kuti pane zviri kuitika paita vanhu vanogara pasi nenhau iyi vanyatsogadzirisa nhau iyi kwete zvokuita kunge nhau isiri kunzwika pasina chiri kuitika nekuti pari zvino pari kuratidza kuti zvinhu zvese zvakanaka asi hapana chinhu chakanaka chiri kumboitika kana kunzi kune runyararo hakuna runyararo asi kuti ivo chete havasi kuda kuzviburitsa mukatarisa panews dzemuno musouth africa pari kungobuda chinhu chese chinenge changoitika chakashata kana ingava shopu yangobvira yoga zvinonzi muforena abvirisa abvirisa shopu chakati chaingoitika vanhu vemateksi vemakombi ava vakarwa pachavo zviri kungonzi maforena madrug lord machii forena inini semaonero angu izwi rekuti forena rakuita kunge harichareri kuti anyone anobva kune imwe nyika yekure kana kuti chii yakureva munhu mutema ari musouth africa akauya kuzoshanda ndo zvazva kutongoreva and south africa yacho ichiregerera vanhu zvekuti vanhu vanobhadhara taxi tinotarisira kuti vange vachichengetedzwa musouth africa handi munoona asi iko zvinezvi zvinhu zvangoita kunge haukwanisi kuzvitsanangura hakuna mashoko anokwanisa kutsanangura kutambudzika kuri kuita vana vezimbabwe madrivers kunyanyanyanya nekuti vaakushanda izvezvi madhraivha ose akanzi aburuka apa muateste bp munoona kuti inenge yakashuta nekuti havachazivi zvokufunga
aiwa tinokutendai chaizvo timuve nezuva rakanaka uyezve muzvichengetedze kwamuri ikoko tichazokubatai next week kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei muve neweekend yakanaka
ye nizwa kutiwa ke silovava lapha ecingweni kuti sizwe kuti silovani kumbe kumama ecingweni silovani kunapha ecingweni kunjani ye ngicela ukusondela efonini khuluma lobani ubani
buhe
ye buhe kunjani
ngiyaphila
ye ubona njani udaba esikhuluma ngalo
ngithokezeluphakathi ngikhethe ukumfonela manje
ye sikhuluma ngakhona ukuthi e-South Africa kukhanya ngazani ngomvulo kuyabe kungenwa ema-factory abantu bedinga abantu bokuza so nubona njani khona
okay ngike ngalo uba indaba leyo inzima kakhulu ngoba akula ngenye indlela futhi akula kuthi singafunisa ukuthi kuthini njengabantu bangaphandle okukhona ukuthi silinde leyo langa langamandeyi yona okwenzakalayo khona ukuthi nje umuntu esike nje ma kuthiwa abantu abangaphandle onke umuntu esikazeke izinto azobaningi bona abantu bangaphandle kwaleyo kodwa ngendlela nje ukuthi vele uyabona nje ma uvele ngumntwana omyana nje umuntu nje ma uqale thi kuhle kuvele kubheke wena amehlo kakhulu ngoba vele ma ungabheka ngoba manje angithi bakhuluma ngokuthi abantu abadayisa ama-drugs abantu abadayisa ama-drugs bangabazi ukuthi ngabantu ba bona babala nje ukuthi abantu bezimba abantu abona manje sebeyijikisa sebesibona abantu abadriver bakwazi abantu abadriver vele abaningi abantu bezimba
poke ye lina kodwa lizazivikela ngani lizabaleka ezindlini liye emapoliseni kumbe liza kwenza njani
vele kuzivikela yikungena endlini uvale ngoba ngeke ukwazi ukula lo mphakathi ubekala kanjani kuvale endlini ukhiye uma behlula phandle bazabehlule sekele basibakhangela ngamafesti
sizokuthiwa abanye bakhoka abantu ukuthi bahlangane endaweni ezijiyeneyo kuyabe kusitshoni khonoko
ya kungayenzakala kodwa ke into kuyamele ikhangele ukuthi sinama-families angekho la asemakhaya ma into zikanje ufaka kuzivikela kwakho yikuthi utaki ngoba ngeke ulwe lo muntu esendlini yakhe ulwelayo kanjani umuntu esendlini yakhe ngoba izikhala zithethe wona ona so ukuthi ube safe ukuthi ungene endlini eyisilele kanjani ngoba le noma ungahamba uthi uyolwa labo kusuyadlula imandizi ingabe izinto ezeke zihambise ezintazo
so ubona
azaningiso kuzihlalele endlini ezigatshele
So when are we M17 in Hombu?
Ah, I'm going to send you to the movie.
See you, Ben.
Well, I'm glad we're seeing you, Lalovan, or training, Kanjan. I'm a little collected here in my mouth.
I guess we're all for it. Yes, we're all cool. Smoking a cool book here.
Ah, it's my one.
You want to know, sir?
Ah, thank you.
Yeah, so that is Mr. Wokhe. He says he'll be at home on Monday, so he doesn't want to take any chances. And he's really scared, you know, of the situation. Yeah.
Let's take another call. Hello, caller.
Magadini, United.
Tiri wadi tuktora na New Year's, and Murukupi caller.
Murukuta orona, bigi nema, and diriku debin.
Taurai teens with a name, a kwaka miraseko debinu.
Ah, good day, Ben Paris. No, what are you doing? You are seeing what I'm thinking. We know you are seeing this in Mirkuna tutorial. Damuziko, Rachekatazana, Romulum, South Africa, Rino Waza, Uyese, Dabuto, one of the government, the Muno, we have a government, the Kumusha.
Same
as ever, yes, I wish to go there. I'm a driver, Nabet, and the Vanima permit, but in government, I used to want to sum them so Panyayo. As one of that, one of whom make the moon, one of whom make who give us as government, they are Kangunyara. Logistics and the government, they could be within what government the moon is one, one of Chiro, one of who I was, one of Kangunyara, Saka, who got his politics, he take game, who got my president, I require.
Vachuru murukunzi washo kutaurwa navanhema munoona sei zvataurwa navanhema izvi.
Vanhema ndovapedzira.
Hongu ehe.
Ehe, aiwa, ichokwadi chasu taurwa ichi kuti kuona kwedu isisi kusangano zviri kuitika zvine ruoko rwepolitical party. Pane zvinhu zvinongove zviri kungoitika chete sekuti shapeza kuitika saizvozvi hapana kana munhu mumwe chete anosungwa. Munhu anotofonera kana murungu muridzi wekambani achimuudza kuti tamisa matiraka ako taabata panapa ototaura zita rake kuti ndinini but munhu iyeye haasungwi anongowanikwa mangwana achingofamba freely asi akonzeresa kuti kambani inge ichitadza kuopareta saka unobvaungoona wega kuti aiwa hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo zvine ruoko rwevakuru vakuru mukati plan zvinotsigirwa nenyaya yemeseji yavaiva nayo seanc takuenda kumaelections iyoyo kuti tichadzinga maforeign nationals.
Maybe if you can say the same thing in English, what's your view? The caller there just said he feels what's going on is politically motivated, that the government is very mum on what's going on. What's your view?
Yeah, I agree with you. It seems like there's a political hand in this issue. Because if you look at the their campaign message towards the general elections here in South Africa, they were saying they are going to take out all the foreign nationals in order to create employment for the locals. So definitely there's a political hand. And at the same time, no matter how criminal these people are, they won't be arrested. No matter the amount of crimes they commit against national, foreign nationals, they don't get arrested. They walk freely after they have killed, after they have beaten up people.
Keeps over to you.
Thank you so much, Juru. Looking at how things are going down there, are people going to group themselves some way and try to defend themselves? What's going on?
Yes, there are some plans underway, but we cannot preempt our plans. But this time around, definitely we are going to defend innocent people. We are going to defend all documented people, because if you look at truck drivers, they are all documented. They have got a valid work permit, and their permit allows them to drive all over South Africa to take up any employment. As long as they still have valid permits, they should work freely without any hindrances. They should work freely without any association trying to stop them from working. So we are going to do something to defend the people. We are not going to initiate any violence, but we are going to defend the people.
I say, what is the slow one in Kuwan? One because of our tour. I guess what is slow one in Kuwan? Kunjan for it.
Napila Munjan, sir.
Napila Kumaran.
Kuman of Paul Love.
Yeah, Paul Love, I would to go to when you have a little one and general.
Utaba lo msakazi lutaba olubucayi lona mawuthi alibhekisa isakahle ngani ngoba laba bantu indlela abazama ukuthi bakhulume ngayo ukuthi bona bathi abantu bangaphandle ngama-criminal abantu bangaphandle babathathela imisebenzi asilona iqiniso ngani ngoba ngike ngakhuluma labanye babo namhlanje nje abanye esixoxa nje le ndaba ngibabonisa mina ngithi kambe wena ma uzothi abantu bangaphandle ngama-criminals abantu bangaphandle bathatha imisebenzi utshoni ngani ngoba umuntu wangaphandle there are very few abantu bangaphandle msakazi ongabathola e-South Africa lapha besemafemini ongabathola la e-South Africa maybe besezibhedlela or any lekhuzeni yama-sectors e-government okusetshenzwa khona abantu bangaphandle bazenzela ngezandla zabo understand nokubona mina behamba bengena eziphaza bathi bona abantu bangaphandle babathathela ilezoveni bavula amabhizinesi ongekho emthethweni but ma uthe ebhekisisa le nto le uzothola ukuthi lo muntu abathi uvule ibhizinesi ongekho emthethweni uvule ngathi ejaradini lo muntu walana uyakhile umuntu walana ngenxa yokuthi kanamqondo webhizinesi wakhile ishophu wayinikeza umuntu wangaphandle ukuthi arente afake into zakhe athengise yena athole imali yerenta ngithi akekho umuntu wangaphandle ongamthola ehambe wayadinga isiganga wacenta wayakha ishophu bavula amashophu kubo kuwo abantu balana emzansi angithi ma uthi uyabheka emafemini awungeke uhambe emafemini manje hambe abathi abantu abangaphandle abaningi ngabalamaphepha bahleli lapha ungekho emthethweni uzosebenza kanjani efemini ungela ID uzorekhestwa njani efemini ngela ID asilona iqiniso angithi wona just nje into ebahluphayo nje ukuthi if into zabo zingabaxaka lana emzansi basuka bathathe i-blame bayibhekise ebantwini bokufika ekutheni ngabe bona bazama ukubhekana le nkinga abasuka belazo lana e-South Africa bahlukane lokuthi bathi because ngabantu bangaphandle ungabheka ama-drivers manje bebehlasela ama-drivers bathi abodrayiva bonke laba obathola i-drayiva ama-trucker lawa ngabantu abalamaphepha angithi abakhathiweyo abasebenza okufa emthethweni yayibona but bazozothola ukuthi kusasa lo muntu uyafika ahlaseke bathi lo muntu uyenza ukuthi thina sihole imali encane kambe kulo muntu ongafika afika atshintshe i-shame or afika atshintshe ikhampani athi hayi wena mlungu ubhadala abantu abaningi ubhadala imali eso or lawe ufika ujoyine lokho okuthole kuvele kukhona lawe besebenza ngaphansi kwakwakho sufike lapho bona basuka bathi bona wena nguwena ozele ukuthi abelungu bangasikhonisa imali asiyona iqiniso lelo.
Siyabonga kakhulu Ndlovu, ungathinelwa kusasa baba.
Ngibongile msakazi.
Okay, bye bye. So according to Mr. Ndlovu, when things go wrong, you know, South Africans turn on foreigners and do whatever they want with them. And nobody, absolutely nobody, is arrested thereafter.
Very interesting take there. Tinemwa mtereri rege, itende kwa vari hello caller. Tiripo asi taurisa imko matutora nani uyeje mri kupi
mri taura na taundu makumure mbriku pritura mkandini
taura iti nzu mko matawana
mera mjabu nazi inti mkwa kia taura matawana
tutaura ninye ye kushunguruzi kwa kuruku itu kwa nyanyama truck driver imo momu South Africa
taura
Saka kufamba chaiko mutochka munzvimbo yamunogara iyi. Mukuru venyika vabuda pa television vanga vari kuti chii? Aiwa, mashoko makukuti tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. Saka nemusi wemande muchaita sei manje? Aiwa, mashoko makukuti tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. There's a caller there from Pretoria. He's saying that it's very scary to even step out and buy food. They're having to send some other people, like, you know, some of the people they work for, like white people, can go and buy and then bring to their houses. But he's saying for him, on Monday, he's not too scared because he lives in, I think, in a prison complex. So it's a little bit safe.
Yes, kuma lo babo churu. Babo churu, lo kukone kwa wani?
O babo mkuma ya mkokele.
O babo mkokele kunja?
Siapira njando.
Siapira kuri. Ye, akuchutu wena, kuna ngapo, unhabu senda wane njani?
Mina nsalalana nga te penchiri yone olizino posho doksi. Ye, tinalane pila kona. Asindawo leyana ehluphayo kangako ma kuthi kuya kunomsindo because abantu esiphila nabonana singathi nje sesingathi siyazwana into abangayithandiyo ngabantu laba abanezitolo abantu abanezitolo makuvuka umsindo le njengayenale bahamba bayo bagqekeze nezitolo abatshayi muntu bathatha ngezitolo ukudla nje njalo njalo. Okunengi kuba kusuka ke sokubuya kithi thina abantu sekuyiphi esifaka ama-audio kuma-WhatsApp esenzokuthi laba abantu basuke sebesibona ukugwa lapho esithaya. Kodwa-ke akunainto embi kakhulu mina engiyibonayo nje ukungazwani nikwethu nalaba abantu esiqelise kubo esihlala nabolana because thina abantu esiya ngaphandelani sesiya esilane South Africa baningi kakhulu siyaganga iningi lethu siyaganga njeso ama-drugs babambe inkunzi so uma kuvela inhlelo ezinje kanje basuka sebethagetha labana abantu makuthi bangethi onefreak bazokuthathela-ke impahla siyabe kuyiva ubugebengu nje kuphela
ababulala abantu kodwa
kubulawa kwabantu kubulawa abantu laba abagangayo kakhulu. Ukubulawa abantu siyakubona nje emalokishini vele bayafa abantu everyday khona lapha emalokishini uthola umuntu ubuya ngaphandle sengena ezitolo zabantu sengena endlini zabantu bakubambe bakushise into esikubonayo thina lana ehlala khona kungathi kusasesefu kodwa kuselokishini selokishini siyamuke singazi ngomvulo-ke njengoba bekuvela kuma-audio ukuthi kuzoba njalo kodwa kuthuli angifuni ukuqamba amanga othi ngijabulisa abantu ngithile njani kuthule emalokishini kuthuli sigcine nje ngodlame lolubuya ekhona epitori lale unigeria wadubule usomatekisi yabona kodwa-ke hhayi sizobona ngomvulo kodwa thina abantu nje masibukana nje lapha elokishini kuthulile kakhulu angifuni ukuthi ngijabulisa abantu ngento engekho.
Hayi
ngumuntu ngikhona lapha ngivakatshile ngithi
Ye, kunjalo mfowethu, siyabonga kakhulu. Ye, baba mkhokheli moyo, ungathini nakusasa baba.
Siyabonga kakhulu, qhubekele phambili.
Hayi, siyabonga kakhulu, bye bye. So, he's saying that he lives in a place called Centurion. Mm-hmm. And he says most of the people that are being targeted are robbers and drug dealers.
Mm-hmm.
So he says in most cases when you hear that some people have been killed, most of them are this type of people.
Mm-hmm.
So he says sometimes people raid shops, foreigners' shops, and just empty them, you know, because they are saying that those shops, they can't burn them because they belong to South Africans.
Mm-hmm.
So the Zimbabweans, the Nigerians, and all that, all those other people, after renting, they don't have stands on their own.
Mm.
So according to him, yeah.
Interesting take there. But I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, caller. Hello,
Kwakadiko kwa muri ikoko.
Ah, kuno kuri na ntongo garataka badraura maoko tete.
Taurai tinsi.
Nyeri ponde kuti va avachi ne kuti kwa una mape paka na tuli vana vango asinga changu dijete.
Mhm.
Nizwe diva nyara ne sindo ya dingi.
Mhm. Saka point kwasi.
Baba, na chini kuhudai tu diche utini kadi sisi na kichete. Nibu kwete kati diche uti si blame ya, pana huko niks dog, maelezo pana niks dog da, na kubika, tungu fa kote, kende kama ready sisi.
Mhm.
Nibu sisi sana kuhusu kwa kasi kama problem zao, muno muka, isu tungu sana ba chuo ba pati ndi papa. Ani pata chini uti spare sisi kesi, ni kadi diche fa kote angi ana kesi.
Mhm.
Ano sasa diche kwa garabu, hinga shanga ya sunungo chipa sakura amaru kumbuja papa. Isumia huko di. Apaji na mukufamba cha jambo huko tungo nita jadi unchiro katika maro di blogo anuweka sasa umkam. Wema asa the police ende zino wema atungi kwenye kwa katika maro ya pera premier wa kwa tungo province dwa tete mambura. Paka moja wachiti kila mmoja shia yake ndiyo katika mashops na hutoa malo kwa tu wazao sija na mashops yao. Taka ina dawa zaidi kwa tu mama na rahu ni bisi rudi shi.
Mhm.
Kodi kana information ni kama kamshi barum na ripa kwa ndani kasi jambura umunoka. Anu na sokoto tishwa na wando arudi wa ramu kanaedi. Nituka kukarao pa ninga wapari pamba za kuhu sila kwa wano pamba pamba chinda. Kwa kuhida zimuzi maanesi ya rigenesis.
Mm-hmm.
Nyo kuna ungewa zinga. Nituka suda pamba pamba nguwe kada ya ilu pa wano suda tanga nipa nipa shira kizigo wa pasa. Pa wano munga kuma za shata mani.
Mm-hmm. Pane mumweze kola chanzi. Ati yevara maposa vambu buda pa television nasi wa chita ura panyi msoro penya yu ima mbona ili adresi ya vaita.
Nanti nak kira nanti tu kubaca bati. Cina ni tadi tu kita dah buat apa? Tinggal kita tosiwa. Bos dia nanti sekarang ini tinggal kita tosiwa. Karena dia baca orang sendiri tinggal je. Bukan orang yang puris dia cik. Abah tu kau tu baca orang. Kau tu baca tempoh baca orang. Masuk bawa kau tu. Kau tu baca pro kita baca. Siapa mesti kira mabasa? Karena kita beda si. Siapa kira kira mabasa? Tak mabasa. Ayah orang ni tak muka dia. Apa pun dia mabasa. Ayah lu aneh bawa orang ni berbuih. Kadang-kadang aku nak orang awak kita semua hampir. Mabasa awak baca orang apa pro kita baca. Agak kita dapat macam kira dalam kerja. Tak kau boleh kau tu si. 2 million jobs kwa hivyo kusimbabu. Akata dafutu yete. Juma akuneza.
Aiwa, tinukutenda mkuma Donald Muvene Zubarakanaka.
Aita basa chaesu.
Ehe, bye bye.
Yes, amazu mambo malapu ya kuruma. So yes, mwye lege kubaba uchuru. Hey, baba Churu, are you still on the line?
Yes, I'm there.
So, are you in a situation where you are going to do what you have said you may do if South Africans decide to raid foreigners? What are you going to do with planes, for example? What are you going to do with buses, you know, and trucks that are South African originated?
Can you come again?
So in terms of these trucks that you are saying are going to stop them and all those kind of things, what are you going to do? Especially when you look at planes. If there's a plane that is going to Zimbabwe, How are you going to stop it?
When it comes to tribe, it's not a problem. We just write them letters, and normally they cooperate. And it's not the first time when they cooperate. We understand that they do cooperate, and we have got history with them. They do cooperate. And when it comes to trucks, remember, most of the trucks we cross border, they are driven by Zimbabweans. And at the same time, the employer is also on our side because their business is at risk.
Mm-hmm.
So if we tell them to park their trucks, they will do park. If they don't do park,
mm-hmm.
the driver will be scared to go to South Africa. If we tell the driver to say, stop, we should cooperate, let's stop these South African registered trucks, they should not move. I believe that the drivers will cooperate,
mm-hmm.
as their lives will be also at risk. So I don't think we have any problem with stopping trucks. And we don't advise people to be involved in any violent move. We want to do our defense peacefully without burning any truck, without stoning any truck or any driver.
Mm-hmm.
Yes, that was our colleague Bamba Konapo. Ungakachana sathu Ruben Moyo. Eh Baba Moyo, uchona njani?
Siyona njani zwana?
Siyachona Moyo. Yee, natutaba lapho ngathi ningalo ba.
Ha, le inkinga lesibili.
Mm.
Ngasibona into ezivakala khona ngale sinezihlobo esikhona ngale. Sibona kulokunzima.
Mhm.
Emizala abantu bakhona ngale mina nje ngahlala khona ngale ndatali 2013.
Mm-hmm.
Into yabo nxa beyitsho sibili bayenza ngibona babevala imigwaqo khona ngale lapho ebakukhona.
Mm-hmm.
Abanye bazama ukuthi bagume ebusuku bengamapholisa behamba ngezimoto bethi bayemsebenzini. Zatshisha izimoto.
Mm.
Hayi, avele abalanhlolo bangathi into yabo bayayifuna bayayifunda.
So kuyethusa lokhu
ne? Yona nxa ingangenela, nxa ithule njengayonale ekaramaphosa lingachitheki igazi.
Okwenza ukuthi uhulumente kalamaphosa athule kanje kwini? Funa ngombono?
Unenhliziyo embi.
Mm.
Ulomoya embi. Njengalaba abasibusayo ngapha.
Ukuthi bayafanana nje?
Bayafanana yi.
Mm. Soke bo
uzuma uzuma lapho uzuma wayengcono kakhulu ngoba umunye wayekhuza.
Mhm. Pho manje kwenziweni ngaso kunje? Awubatshela abantu kwenze.
Hayi. Abantu bangabekezele.
Mhm.
Uya lapha ekhaya, uyafika lapha ekhaya umtezela abantu bangabuza indlala.
Mhm.
Mhm. Ababekezele nje wabona umumo. Kuzadlula lokho yonke into iyedlula.
Mhm. Hayi siyakuzwa sibongile kakhulu Moyo ungathina kusasa ba.
Hayi bangibongile ukuthi kungithinte.
Sibongile kakhulu. So that is Mr. Moyo is in Zimbabwe. He says he was once in South Africa.
Mm-hmm.
But now he's in Zim. So he says if South Africans want to do anything, they can do it. If they've got a plan of making maybe engaging in these activities,
mm-hmm.
they're definitely going to do it because they end up even banning police cars. So he says they are really very violent people. He says especially those that think that maybe their jobs are gone. And they even went to the extent of saying, people must be patient there in South Africa. Because what happens when you are ejected from work, you cannot go back home.
That's
do
true.
What, according mm. to him. Yeah.
There's an urgent message here from Evelyn Mupamanga. She's saying, thanks Studio 7 for a good topic. I'm watching you live from Sasselburg. I'm a truck driver right now. They took one of my colleagues and they said they want a South African driver to come and get the truck from the truck stop where they are holding it. So she says she's given us a number. Please call me right now. I have a story. So she has breaking news right now. Mm-hmm. She says one of her truck, her colleagues, a Zimbabwean, has been taken right now, and they are demanding that a South African truck driver comes to get the truck. Mm-hmm. So we're going to try and call you, Evelyn, if you're listening to us. Thank you very much. You've given us your number, so we are going to try your number so you can come in and tell us what exactly is going on. Mm-hmm. But mm-hmm. I understand, I think you have a caller.
Yeah, what's the caller? I'm going to call you. Void, Gunjan. Hello, Sloba, let's go, honey.
Makati iko pasta iko kwa muri iko kwa muri tukisa ora na pasta muri kupi.
Ndiri truck driver.
Ehe, ntukunzo wati muri truck driver.
Ehe, ndiri truck driver.
Ehe, titeo maonero enyu kwa kamira se iko kwa.
Ya, zinazunamira kandaka panada. Kaita zana truck number iti. But I took a
Aiwa, tinotenda Pastor TD, ndichakubatai zvakare, nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika, asi tichakubatai, tinotenda chaizvo nemashoko enyu, uyezve mugare makazvichengetedza kwamuri ikoko, tichakubatai next week. Bye-bye.
Yes, tizvautwake sino muntu tsone, singazo kuti kurumiswa kuvane. Kunjani kuna vatsone? Kwa
amina kurumiswa ndere.
Yeah, kunjani foit?
Ana pira fo kunjani kwa.
Nyapira kumaro vane?
Kumaro last year pete.
Yeah, pepe. Kuhamba njani lapo kona kona?
Ah, lapo kunzima foit lapo ntsepiso ana lapo ya asira nzima la.
Batini la kuvafuna kuti vimbele.
Ah, lapa vafundela lapa vati sivele makaye lapa manje ndokuthatha izincwadi zangkhona kunzima lawaye.
So batini bakhaseni nokuli gijimisa kona.
Ah, lapa sivasesini tatuti tenyanga singesitiri vele lokho sihlala sitiyem.
Ungazani kwenziwa kwini kucela amapolisa.
Ya, ucela amapolisa lathi vele sesibaningi kakhulu esibuya le ekhaya le ngodivo lonalolo lusekhaya.
So singathi ke wena ungasukangele indaba engasalifoni khonapho selibane kakhulu.
Ya, bona batho njalo bathi sesibane kakhulu.
Kodwa akula muntu otshayayo phela khonapho.
Hayi, hayi kutshayeni, hayi ade kungakabi khona utshayayo.
Ye, uzwile ngokwenzakale goli.
Ye, bengengezwa.
Pho uthini ngakho khonapho?
Hey, akunzima futhi, kunzima lokhu vele sekufuna uNkulunkulu ngoba esi nakwemuva vele kunzima wesi.
Pho abantu bazayenzani, nanizayenzani khonapho?
Hayi, lokhu vele ukuthi singathi singayenzani ngaphandle kokuthi sizame amaphepha, but manje inkinga yizo zona imali zokuthi sithathe amapemithi.
Yho, amapemithi khonapho, ipemithi imalini?
Ah, ngo-3,000.
Pula.
3,000
pula. Ah, kuzima futhi posela ukugcina ke.
Ah, kunzima.
Yeah, posela ukugcina ba.
Hayi lo ucinga lona lelo nje kuphelele ukuthi hayi isebenzima lapha emazweni.
Mhm. Hayi sibongile bebe ungathola kusasa ba.
Hayi kuhle ba.
Yeah, so that is Mr. Pepe. He's in Haveron. He's saying he's got some problems as well there.
Mm-hmm.
He says that foreigners are having a total time. You know, there are police all over and they can't even get permits because they're very expensive. He says each permit is 3,000 puna.
Mm.
So it's difficult to raise that money, according mm-hmm. to him. Especially when you're not working a formal job, you know.
Yes, let me just also read some comments here from the VOA Shona Facebook page. Crichton Gweshe is saying, please call me. Evelyn Mupamanga is saying, please call me, but I understand we've been trying a number, but it's not going through. She's the lady who is saying, okay, hello, caller.
Magabi, Sisma.
Tiri Portu, sora nani uye jemuri kupi?
Murugutha ngizalufuna ndasendifa wangu phone yemidzimai pano zvange ndibata ndiri kana tasasoke ku South Africa.
Ehe, tiitsana ngurewo kuti kuri kufamba sei koko vachapfunya.
Inini sima vendri truck driver. Ndanga ndo driver ndara sende ndina kwasobe ndo kwatoleda. Saka pata ndi tshifamba ndi tshika tshofobe ndangongo kuti no, my colleague ishamwari yangu ine ndistomundo. Yabatwa nokuma na ATDF. Wakamutora akaloda product na explosive wakaenda naye. Waenda naye wakanopaka vadzi vapinda muri truck stop. Maiva ne 50 matrucks anga ari imomo. Ndobva vati vari kuda South African driver kuti auye atore truck iyoyo. Kuti isu kuti muzimbabwe you are not allowed to drive those trucks. So by now, as I'm talking now, the Bangushka Mapuri is one of our my tax duals. Because I don't want to have a samba, you know, not to say, they take a panda bill pack. But I don't want to say, no. So we can't tell us about it. So at least we wish to say Monday, we said, Mangana Saturday, Sunday, to meet the Shanda Batu. And we're going to have to meet the Tinga Tinga Roads.
Don't book by same room, my papa, Matima Purisa attitude.
Vati vanoda tsamba kubva kwakomana veATDF vari muzvibhedhlera vachiti hanzima ATDF Old Truck Drivers Foundation ndo vakomana vari kukonzeresa noizi misika itika napa vakatopromisa kuti muse as from Monday hakuna tisaki nefamba izvisiusemanda hatisinitoenda basa tinge takatopaka
saka kune avo vanga vambobatwa pamataura avatsomondo vazoitwa sei.
But I don't know about the reasons that I'm talking about the reasons why my police are going to go to the government. But I don't know. I was going to come on as a driver, a South African wage, a truck. It's around the government of South African state. I was going to come on, so I don't know where it's not in that way.
Aiwa mashoko makuku tinokutenda ichaizvo vachapfunya kunge manga muri pachirongwa chedu uyezve tinoshuvira kuti muchengetedzwe kwamuri ikoko.
Matabasa sisimasa.
Aiwa muve nezuva rakanaka Gibbs we're here there. Yes, breaking news actually. We have a truck driver achapfunya who is saying that one of his colleagues at Somondo was actually stopped and they were taken to a truck stop that had more than 50 trucks, he's saying, being driven by foreigners, amongst them Zimbabweans, and they were told that they have to leave without the trucks and get South African truck drivers to come and pick up the trucks. So he's just retelling that on Monday, he and other Zimbabweans are not going to work.
So this Old Truck Drivers Foundation has been doing this for a while now, but it seems as if they are up in their gear on Monday, because it appears as if they are working with some people that are, you know, working behind the scenes, and some of them belong to various political parties, we are told. So now, Sibuyele kuBaba Churu. Hey, Baba Churu, are you still on the line?
Ebon kona.
Yes, ngasukangela Baba Churu, uzwile ubaba okhulume kuqineni kaTesla Facility, ama truck drivers, ngasangule nkinga. Kodwa ke mbona ngani isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye. So kumele abantu benzeni, kumele bengazidefending ezibhamu, ezinye izinto, hantsho kunjalo. Ye, kumbe hayi.
Hayi akunjalo kufanele kuphela sibabonise nje ukuthi
South Africa ekwezulwini, South Africa ina Africa. Singamisa business nabantu base South Africa ngaphandle kwe South Africa. Ngokukhuluma kwethu ukuthi sizomisa imoto zonke za South Africa. I-government izothatha imali okuzweni ukuthi bamisele la bantu babo bengayenzi intando yabo mayinto zisemthethweni. Ukuthi intathile lithuba ukunikeza ama-drivers wonke i-phone number yethu. Our phone number, our WhatsApp number is South Africa 062-396-6158.
062-396-6158. Thank you so much, Mr. Juru. Time is out. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Dennis Juru, President of the International Cross-Border Traders Association, and some truck drivers who actually got involved in this show as well. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mflanganya, who is saying, hey, please share the feed if you're on the show. And thank you to all the truck drivers that joined us and all that were live streaming with us. We have a very good weekend. Bye-bye.